chokwadi komiti yakasvika ndakavatambira pachemba meya wemarondera takakurukura vakataura mishoni yavo yakatumwa naonorable minista wedu vadzirai mwoyo tikati aiwa zvakanaka itai zvese zvamatumwa muongorore zvose zvamatumwa isu hatina chekuwanza tiri vanhu takachena tiri kuita basa redu nemazvo ine professional manner asika panoshandwa hapashayikiwo vamwewo vanotitumwa
chaizvo chiri kuferefetwa nekomiti chii vamurova
ndiri kunzwa kuti zviri kunzi makansila vari korapt makansila vari kuabhuza mari dzekanzuru vari kungofamba makansila vari kupiwa masendi saka tikati no munhu ari kunzwe zvasiri mukanzuru anotaura zvaanenge achinzwa asi asingazive zviri pagiraundi saka kuuya kwavakaita tikati no ini michiongorora izvozvo zvese izvozvo kumasendi kumakansila kufamba kumakansila zvese zvo zvemakansila vari kuita ngazviongororwe but as far as I know everything is being done above board everything is being done professionally
komiti yakatara here nguva yekuti ichazenge ichiferefeta mashandiro ekanzuro yenyu
yes vakati vari kupedza understand this Friday
mukushanda kwavari kuita uku pane zvamungati here pane zviri kuvhiringwa kana kuti kuvhiringidzwa kwemashandiro ekanzuro yenyu
ini ndingangoti zvangu ndiproblemu yatinosangana nayo marondera as you know it was a ZANU PF stronghold and we wrestled this from ZANU PF after hard working we worked so hard to make sure that you get it. 11 was out of 12 ones. So this did not go down well with some of those who were competing with us.
Iyo kanzuru yenyu iri kutambira sei kuferefetwa kwairi kuitwa nehurumende?
Inini nemakanzuru angu, we say, as honest people doing our job above board, we welcome this committee. Let them investigate and find out the allegations being leveled against us.
Vamurova, takambotaura nemutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo vakati ivo vari kutambira zvinyunyuto zvakawanda kubva kumaguta akawanda ari kuda kuferefetwa harizi guta renyu chete remarondera riri kuferefetwa nehurumende munoatambira sei mashoko iwaya
ini ndiri kuti tine maguta edu ese atakatora seMDC 2018 anosvika kuma28 ini zvinondirwadza ndezvekuti maguta ese wayo ari kungonzi ari kungopomerwa ari kunzi vari kuita huori vari kuita zvakati vari kuita zvakare but ari maguta akatowa neMDC ndoo zvimwe zvii zviri kundirwadza ndinobva ndafunira zvakaitika kuna vamujuri gore riye zvina vakagura basezvo gore riye zvakaitika kutitumbwiza gore riye zvakaitika kuchegutu gore riye kuti wai maguta ari kutongwa neMDC akatowa neMDC ndianongonzi ari kuita corruption zvinhu zviri kundirwadza zvikurusa
kana hurumende yapedza kuferefeta zvairi kuita ikati izvo iri kuona kanzuri yenyu iine mhosva munoatora sei mashoko iwayo
inini sekuziva kwandinoita mukoma choto kanzuro yedu haina kana mhosva imwe chete yaakapara kanzuro yedu iri kushanda zvakanaka zvakaitika zviri pachena asi nekuda kwevamwe vanhu vari kutirwisa ndo vari kuita zvese izvozvo kanzuro yedu yakachena hapana kana mhosva yakapara hapana kana mari yatikadya hapana kana inonzi masenja atakaba zvinhu zvedu zvese zvakaitika zviri pachena tiri kusenza zvinhu zvedu zviri pachena